manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gumi guru 29 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kumwedza kukesha zvive kuti izvo inflation vakura kwete, asi kuti munhu ongane mari yake mubhengi unogona kudhirowa otora iri cash kana kuti aite matransfers kana kuti aite maplastic money kana kuti.
Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rinozivisa kuti richaisa mari itsva ichange ichishandiswa mumabhanga munyika.
Mukuzwa kwemafuta epetrori kunoshungurudza zvikuru sei, kunyanya takatarisa kuti zvinhu zvisvike kwazvinenge zvichienda panoda kuti zvinge zvichisvitswa nemafuta iwayo epetrori nedhizeri. Uye iko zvino kuti zvigadzirwe nekuda kwekushomeka kwemagetsi zvinoda futi petrori nedhizeri, saka zvinoreva kuti zvinhu zvichakwira mutengo.
Mutengo wemafuta edzimotokari unokwira zvakare rondo runo nezvikamu zvinoita 12 kubva muzana. Muka dzofa nekushaya mvura nechikafu kuhange National Park. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe razivisa kuti richadhinda mari itsva ichange ichishandiswa mumabhanga serimwe rematanho ariri kutora mukugadzirisa nyaya yekushomeka kwemari munyika pamwe nekugadzirisa zvinhu mumabhanga nemisika yemari. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Gavhuna webhanga iri zvakare varisa chigaro vekomiti yebhanga iri inoona nezvekufambiswa kwemari yemonetary policy committee Dr. John Manguja vati mari iyi inosanganisira madhora maviri emakoini nemadhora mashanu ebepa ichange yave mumabhanga mukati memasvondo maviri ari kutevera. Vachitaura mushure memusangano wekutanga wemonetary policy committee, vaManguja vati komiti yavo haisi kufara kuti mumabhanga muna mari inokwanira munhu wese, ndo saka vatora danho rekunza mari itsva.
Tusa mari itsva kuma banks kuti yosangana pamwe chete nema bond notes zvangofanana ikara yacho yese zvekuti pangapanganzi bond pangapanga pasapo panga vakamosi pakudhora chete zvakasa. Otherwise tisi mari kuma banks yemacoins ma $2 mapeni paper nema $5.
VaManguja vatiwo vari kuwedzera mari pamusika wemari yekunze kana kuti interbank market, vachiti matanho aya achaderedza mitengo yezvinhu.
Kumwedza kukesha zvive kuti izvo inflation vakura kwete, asi kuti munhu ongane mari yake mubhengi unogona kudhirowa otora iri cash kana kuti aite matransfers kana kuti aite maplastic money kana kuti aite microcash. Izvi zvakanaka nekuti izvi mapuraizi anobva adzikawo pasi zvino kuti amwani anhu aite basa kutengesa chii mari izvi NPC yaitutumwa zvikona izvozvo. Chechipiri chabude imomo ndechekuti izvo tiri kuti mainterbank market yedu ifambe zvakanaka, zvava izvo kuti tiri kuti tiise mari yeforeign currency kumabanks totengesa kumabanks at auction price kutokuti zvii zvava zvakanaka kumabanks ko.
VaManguja vatiwo pane mari yakawanda isina zvairi kushandiswa yakangogara mumabhanga, uye komiti yavo yatora danho rekuti mari iyi ichishandiswa pakurima pamwe nekugadzira zvinhu kuti upfumi hwenyika husimukire.
Mari iyoyo tiri kuti tiite reuse it musystem kuti ende kumaagriculture tiredistribution of that money kuagriculture nekuma product state of the economy. So kuti nyika isumukire ndokuti tiite producing. Chisipo munyikwandu munyaka muno I confidence levels are low, ne production is low. So zvinhu zvozoti zvakaita low, it means that nyika haisungi zvakanaka. So kuti shande ze MPC se bank kuri Zimbabwe kuti batsane nyika yese Zimbabwe kuti kudzire upfumi wenyika yeZimbabwe.
Vaenderera mberi vachiti pamari yose iri mumabhanga munyika mabhiriyoni 10 nemapfumbamwe emadhora, makambani makuma shanu chete ndiwo ane zvikamu makuma shanu kubva muzana zvemari iyi. Munguva pfupi yapfuura, RBZ yakavhara maaccounts emakambani akaita seSakunda, Croco neAccess Finance, achinzi aishandisa mari zvisina tsarukano uye aifungidzirwa kuti ndiwo aiita zvekutenga nekutengesa mari pamusika mutema. Sachigaro vesangano rinomirira mabhanga munyika reBankers Association of Zimbabwe vawebhisa rusere vati semaonero avo Monetary Policy Committee yabuda nematanho akanaka chose.
Zvatanga zvakanaka nekuti nyika yese yakuona kuti Monetary Policy Committee yakushanda neReserve Bank yedu ichishanda nevamwe maadvisors vari kuPAC, ichishanda nemabankers nemamwe maindustrialists kuitira kuti tiite chinangwa chimwe chete chekuti tigadzirise nyika yedu panyaya yeproduction. Production for agriculture, production for my industry, and production for my services. And hazvisi chinhu chinongogona kuitwa mangwana, chichatora nguva shoma chigadziriswa.
Vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti danho rekuwedzera mari mumabhanga rakanaka chose sezvo vanhu vange vatambura nekutengeserwa mari nemakoronyera. Vaenderera mberi vachiti zvakakosha kuti bhanga guru renyika ritore matanho anoshayisa makoronyera anotengesa mari mukana wekuramba achiomesera vanhu. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti nyika inofanirwa kungwarira kuti munyika musawanzwe kana kudhindwa mari inodarika upfumi kwenyika, sezvo izvi zvichikonzera kuparara zvakanyanya kwesimba remari munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Boka reZimbabwe Energy Regulatory Authority razivisa nezvekukwira zvakare kwemutengo wemafuta edzimotokari rwendo runo nezvikamu zvinoita 12 kubva muzana. Izvi zvasiya rita remafuta epeturu rave kutengeswa nemadhora 15 ane masendi 15.5 richibva pamadhora 14 ane masendi 10.5. Dizili rakwirawo mutengo kubva pamadhora 15 ane masendi 64 kuenda pamadhora 10 ane masendi 44 parita. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti kukwira kwemutengo wemafuta ekufambisa uku kunorevawo kuti mitengo yezvinhu zvose ichakwirawo, izvo zvicharemera veruzhinji.
Kukwidzwa kwemafuta epeturu kunoshungurudza zvikuru sei, kunyaya takatarisa kuti zvinhu zvisvike kwazvinenge zvichienda panoda kuti zvinge zvichiitswa nemafuta iwayo epeturu nedizel. Uye iko zvino kuti zvigadzirwe nekuda kwekushomeka kwemagetsi zvinoda futi peturu nedizel, saka zvinoreva kuti zvinhu zvichakwira mutengo. Asi kana ndakutaurisa kuti muzvimavhiki zvapera iyo zera, Zimbabwe Energy Regulatory Authority yakatanga kuti vari kure nepeturu nedizel vanenge vakubhadhara mari yakawanda. Indaiva kubhinga vhiki yapera. Saka ndinofunidzira kuti mitengo yaikoko inenge yatowedzera zvisingaiti pamwe dizel rato kuma $19, petrol yakuma $17-18. Saka zvichireva kuti vari kurewo nemaguta vachanyanya kuomerwa zvikuru nekukwira.
Zvii zvikuru zviri kunyanyaita kuti mafuta aya aramba achikwira? Tiona kuti pamwedzi pega pega ari kukwira katatu kana kana.
Inyaya yekuteera dhora rekuamerica rakanzi harifani kunge richishandiswa kutengeseranwa munyika munomu. Mafuta aya anotengwa nemari dzekunze kwenyika. Vanotengesa mafuta vakanzi ngavachiendawo pamusika kunotenga ipapo mafuta. Saka inyaya dzekuteera dhora rekuamerica kwozoitawo kuti mitero yamafuta yatingati yefuel iri munomu, mafuel taxes ari munomu akawandisawo zvekuti ndiwo amwe anokonzera kuti mutengo ukwire zvisina maturo.
Tinoona kuti panokwira mitengo yemafuta edzimotokari zvinhu zvakawanda munyika zvinokwirawo. Zvizvi zvamungatarisira kuti zvingashandukawo mitengo nekuda kwekwira kwemafuta uku?
Zvizhinji zvinoshandiswa navanhu mukugara kwavo kwezuva nezuva. Zvinotangira pamichovha inoendesa vanhu kumabasa, zvinotangira pachikafu chinodyiwa navanhu, uyezve nezvimwe zvinhu zvinoshandiswa navanhu mukugara kwavo zvichawedzera mutengo. Saka tinotarisirawo kuti michovha inoendesa vanhu kumabasa inenge yawedzera mutengo. Tinotarisirawo kuti zvinhu zvakaita sana chingwa nezvimwewo zvinogadzirwa kuindastry zvinenge zvawedzerwa mutengo, nekuti indastry yacho iri kushanda nepetroli nedizeri, nekuti hakuna magetsi.
Kukwidzwa kwemitengo yemafuta uku tingaona here kuchibatsirawo kurerutsa dambudziko remafuta?
Dambudziko remafuta harirerutswe nekukwira kwaari kuita, nekuti chinhu chiri kutonetsa chaiko chaiko ndechekuti makwidzirwo ari kuitwa mutengo uyu, kana kuti makontrolerwo ari kuitwa mutengo wefuel, ndiwo ari kutoita kuti mafuta anga achishayika.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vamasimba ekuchera vachitaura vari parunare muHarare nestudio 7. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzemhuka reAdvocates for Earth rinoti harisi kufara nemabatirwo ari kuitwa mhuka dzesango nesangano nehurumende panguva yemhuka dziri kufa nenzara pamwe nekushayikwa kwemvura. Thomas Tiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutungamiriri wesangano reAdvocates for Earth Valeni Mtinashe Chisaira vaudza vatori venhau nhasi kuti sangano ravo harisi kufara nemararamiro ari kuita mhuka zvikuru sei kuHwange National Park, uko kwavanoti mhuka dzakawanda dziri kufa nenzara pamwe nenyota zvakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura gore rino kubudikidza nekushanduka kwemamiriro ekunze. VaChisaira vati havasi kufara kuti magweta avo pamwe nevesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzemhuka kuti dzisaitirwa utsinye reZimbabwe National Society for the Prevention of Cruelty to Animals vakarambidzwa nebazi rehurumende reZimparks svondo rapera kuongorora mararamiro ari kuita mhuka kuHwange National Park.
Dambudziko zhinji ratiri kutarisana naro nderekuti mazuva ano ekushayikwa kwemvura, ekushayikwa kwechikafu especially zvinokanganisa vanhu, zviri kukanganisawo mhuka especially dziri mumanational parks. Pedzezvo pane nyaya yekuti yemabatirwo ari kuitwa mhuka nemapoka kana kuti masangano ehurumende anofanirwa kunge achichengetedza mhuka idzi dzakaita sana Zimbabwe.
Nekuda kwekufa nenzara kwavanoti kuri kuita mhuka, VaChisaira vanoti vave kuronga kufamba kubva kuHarare kuenda kuHwange vachipemha mari ichashandiswa mukutengera mhuka idzi dziri kufa chikafu.
Isusu sesangano rinoona nezvekodzero dzemhuka tatakaronga kuita kufamba tichidzidzisa vanhu pamusoro pemhuka dzedu nematambudziko adziri kutarisana navo, uyezve tichitiraya kutsvagawo mari kana kuti chikafu chinokwanisa kupiwa mhuka idzi.
Kunyange hazvo vasina kutipa huwandu hwakati tsvikiti, VaChisaira vati mhuka dzafa kuHwange nedzimwe nzvimbo dzawanda zvikuru kubudikidza nekushaya chokudya pamwe nemvura yokunwa. VaChisaira vanoti mhuka dziri kutadza kugara zvakanaka mune dzimwe nzvimbo dzinochengeterwa mhuka kubudikidza nemabasa ari kuitwa nevanhu vanosanganisira kucherwa kwezvicherwa.
Mashandiro atiri kuita sesangano rinoona nezvekodzero dzemhuka nedzenharaunda tiri kuona kuti kuarea yakaita seHwange kuri kuzara vatinoti vaya vanochera marasha macoal miners vari kupinda makore apfuura vari kuita vachiwanda kupinda kwavari kuita munzvimbo yenational park. Pari zvino sesangano tindori necomplaint yatakatowana kubva kune community parimwe dunhu riri kuVictoria Falls panyaya dzevanhu vari kuchera ko vari kukanganisa even nzvimbo dzavo dzeufuru atoti magrazing areas pachirungu. Saka ya nyaya dzeswari dzevanhu vari kuchera ko dziri kukanganisa mhuka, dziri kukanganisa even vagari vari munzvimbo dzakatenderedza Zambezi Valley nekunana Hwange.
Zvichakadai, imwe nyanzvi inoongorora nyaya dzemhuka vaIvan Zindadzungira vatiwo havasi kufara nekutengeswa kuri kuitwa nzou dzichiri diki nehurumende kunyika dzakaita seChina vachiti mhuka idzi dzine mukana wekufa kana dzinge dzaenda kunyika idzi.
Hurumende yakatengesa mababy elephants kuendesa kuChina, asi isusu sesangano redu taita utakurudzo zedu handiti taona takaona kuti zera remaelephants ayo achiri madoko zvekuti akatransferwa kubva muZimbabwe imwe nedzimwe nyika, survival yavo inonetsa. Asi iyo veZimbabwe National Parks vakati iyo asi mababy elephants they are sub adults, ndipo pakazoenda vanhu veSPCA vachida kunoassessa the condition yemaelephants acho, that's when they were what people kupambizwa ita sei access kuti vaone zvakaita sanopa itwa kuti transparency hapana kuti mabebe elephants akaenda here kana kuti che masabhadha zaitaurwa nevanhu vechi vezimpacts so ndopa nenyaya yedu yekuti maissues akadaro anofanira kuva ari transparent kuma stakeholders ese ari involved nyaya dzemhuka sezvo katasavanhu vespca ndo vanoona nezvemararamiro emhuka ende vakaramidza kuti vaone pozondovanze zvekodzero dzemhuka.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rezimpacts sezvo mutauriri wesangano iri vatinashe farao vati vari kunze kwenyika. Hatina kukwanisa kubata vakafanobata chigaro chegurukota rinoona nezvekushanyurwa kwenyika vasimangaliso ndlovu pamwe negurukota rinoona nezvemigodhi vawinston chitando kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo. Wange National Park ine zvuru nezvuru zvemhuka dzemhando dzakasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Cameroon yaisa vashandi vanonunura munguva yenjodzi pamwe nemauto ayo kuti vatsvage vanhu mudzimba dzakaparadzwa nemafasha memvura zvichitevera kunaya kwemvura yakawanda izvo zvakakonzera kuondomoka kwepasi. Izvi zvakasiya vanhu vangangosvika 10 nevatatu vafa. Bato riri kutonga muChina reCommunist Party ratanga musangano waro wanga wakamirirwa kwenguva ndefu weFourth Plenum. Musangano uyu unoitwa kwemazuva mana uye uri kutarisirwa kudzika shanduko dzakakomba dzichashandiswa kwemakore akawanda achatevera uye kuziya nyaya dzinobata Hong Kong nehondo yekutengeserana iri pakati peChina neAmerica kwemakore maviri. Mutungamiri wehurumende yeLebanon vaSaad al-Hariri avari pano mananzombe munyaya dzezvematongerwo enyika vazivisa nhasi zvekusiya kwavo basa. Izvi zvaitika mushure memasvondo maviri ekuratidzira kusati kwamboonekwa kwevanhu vari kuda shanduko mune zvematongerwo enyika. Apo dambudziko reupfumi roramba richinetsa vashandi vashandirwi pamwe nehurumende vave kuwirirana kuti nhaurirano chete ndodzingakwanise kupedza mamwe matambudziko aya. Gurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza vanoti vari kuronga musangano weTripartite Negotiating Forum uyo unounza masangano matatu aya pamwe chete kuti patangwe nhaurirano. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Dr. Nzenza vanoti zvichitevera matambudziko atarisana nevashandi zvikuru panyaya dzemihoro vaona zvakakosha kuti paitwe musangano weTNF mwedzi uno.
Tine yatinoti Tripartite Negotiating Forum iyo yakaapurovwa ikasainwa naPresident musi wa5 June gore rino. Iri pato inyowani asi kubva kutanga kwaraiswa ranga richiri kumboronga kuti vanomiririra vashandi ndevapi, vanomiririra varidzi vemabhizinesi ndevapi, nevanomiririra government ndevapi. Anenge achicheya iyo yatinoti Tripartite Negotiating Forum ndini ndine cheya. Uyu musangano uyu uri kutoitwa musi muna November muno kuti tigare pamwe chete tese tiri patebhuru imwe chete kuti zvechokwadi kana zvinhu zviri kuramba zvichingokwira kudai zvodzika sei. Uyu musangano uyu uri kutoitwa musi muna November muno.
Kunyange hazvo Dr. Nzenza vari kuti vakatotumira matsamba ekukoka vashandi nevashandirwi musangano uyu. Masangano akaita seMCOS, Zimbabwe National Chamber of Commerce neZCTU anoti haasati awana matsamba aya. Asi munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti vane zvakawanda zvavanoda kuti zvizeiwe musangano uyu kana waitwa.
Nyaya yemasalaries, nyaya yemitengo yezvinhu tiri pakati pekuomerwa sevashandi, saka tiri kutarisira kuti ndiyo nyaya inofanira kuva iri pamudariro wekutanga. Taona hurumende ichingo ishua mtemo kana kuti mapolicies asina kumbozirawo ya kuti TNF tirikuona ma special instrument anongounzwa na minister we finance nguva dzuva nezuva tutarisira kuti ndiyo nyaya inofanira kutouya kuti izvozvo zviri kuaffecta upenyu hwedu asi zvinongoita zvisina kutaurirwa sei zvinoda kunzwisisa.
Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vanotiwo vashandirwi vane zvakawanda zvavanoda kuti zvipinde mudariro.
Isusu hatinofungiri zvakakosha ndezvenyaya dzeupfumi. Nokuti zvinhu zvedu hazvisi kufamba zvakanaka muekonomi umu. Tiri kuona kuti hatisi kuita progress. Pane some policy interventions dzakaitwa na Minister of Finance vachipromisa kuti zvinhu zvichazenge zvakanaka. Zvitarisira kubva kunana ndofunga kunana July zvichiuya kuno kumberi kuna October. Asi hatisi kuona chiri kuratidza kuti chiri kuimprova. Tikatarisa mafundamentals atingati avakosha hatisi kuona improvement. Tikatarisa exchange rate iri kuramba ichidonha. Tikatarisa inflation. Tikatarisa nyaya dzemagetsi munyika. Fuel hakuna, mvura hakuna. Saka zvinhu zvinodiwa kuti upfumi hwenyika hunge huchienderera mberi huchifaya hazvina kumira zvakanaka. Saka hatisi kunyatsoona progress. Saka tinoda kudiscussa kuti chii chingaitwa kuti tione progress munyaya dzeupfumi hwenyika idzodzi. Kuti tiise musoro pamwe chete government, business nemalabor union.
Vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanotiwo musangano weTNF panguva ino unogona kupomodza kusawirirana kuri munyika.
Zvakakosha nokuti vanhu ivava ndo vanoongorora nezveikonomi yose izvozvo. Saka vakakosha kuti vagare pasi vachitaurirana nguva nenguva. Pane paitika matambudziko akaita sei kana vari vanhu vanoda kubudirana pachena. Uyezve vane unangwa hwekuti nyika iinde mberi vasiri vanhu vanoda kungoti dee side rangu rabudirira revamwe richidonha.
Nyaya iyi iri kuuya apo vashandi vakawanda vari kuramwa mabasa vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro. Sangano reZimbabwe Statistics Agents kana kuti Zimstat rinotiwo muna Gunyana mhuri ine vanhu vashanu yainge yave kuda mari inosvika pamadhora mazana masere nemakumi masere nematatu kuti ikwanise kurarama. Asi nekukwira kwezvinhu zvinosanganisira magetsi, mafuta ekufambisa dzimotokari, zvekudya nezvimwe, nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mari inodiwa nemhuri ine vana vashanu yatowedzera. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze dziri kuyambira nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzinosanganisira Zimbabwe, Eswatini, Madagascar, Malawi, Botswana, Zambia, Mozambique, South Africa neNamibia kuti kwemazuva mashanu anotevera dzimwe nzvimbo munyika idzi dzichange dzichipisa zvakanyanya. Nzvimbo idzi dziri kutarisirwa kupisa zviri pakati pe 30 degrees Celsius ne 35 degrees Celsius. Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru mubazi rezvemamiriro ekunze remet department vatich Zinyemba kuti tinzwe zviri kuitika.
Tichange tichiona iyo yatinoti kupisa kwakanyanyisa uku kunonzi pachirumbi heat wave. Taona zvakare kuti muongororo yedu matemperatures anga akakwira chaizvo kunzvimbo dzakati pararirei. Asi tiri ipapo tikade kuti musi wechipiri kusvika musi wechitatu tikutarisira kuti kuchaita kuti matemperature yedu kana kuti kupisa kwekuti derere kunyanyanyanya nzvimbo dzakafanana nemafunana maTebelere and South nekunana maSingoko nekunana Bulawayo Metropolitan Province tikutarisa kuti basi matemperature zvedu achati decay.
Ko vanhu vangaite sei kuzvidzivirira kubva kuzuva iri?
Kumwa mvura yakawanda. Izvi zvinobatsira kuti muviri unge uchiita mvura iyi. Hatinoziva kuti kana kuchipisa kudai sei tinoita decay chaizvo, asi ukaramba uchimwa mvura zvinobatsira kuti miri kuti itonhorere zvishomanana. Zvakare tinokurudzira kuti vanhu vapfeke mbatya dzinenge dzakarerukira Kunyanyanyina zvinenge zviri chena dziyadzi zvinobatsira kudzivirira kupisa. Tinokurudzira zvakare kuti vanhu vapfeke nguwani dzakakura. Izvozvo zvinobatsira pakudzivirira pazuva iri rinenge richipisa kudai so. Nokugarawo kana zvichikwanisika mubvute nekushandisa aya atinoti maamburera. Izvozvo zvinokurudzirwa chaizvo. Musaragire vana vachitamba kunyanyanyanya masikati kubva patingati pane zuva riri paya patinenge rakurova nhongonya kusvika kunana 3 o'clock. Musanyanya kuregera vana vachitamba panze nekuti ipapo zuva ndipo parinenge richinyanya kupisa. Saka tinozoona kuti izvozvo zvinogona kukonzeresa kuti vanhu varasikirwe nemvura yemumuviri iye zvinozokonzeresa zvimwe zvirwere zvinoda kupindirana nekupisa kunenge kuchiitika.
Asi chii chaizvo chiri kupa kuti kuite zuva rakadai iko kunyika dzekuchamhembe kweAfrica tichitarisawo nemuZimbabwe?
Chokwadi chacho chandingade kutaura, tinoona kuti mazuva ano takungotaura kuti climate change. Ndo climate change kana kuti izvozvi zvinozvingochikonzeredzwa neclimate change. Kazhinji kazhinji kana vanhu tichitaura nezveclimate change vanenge vachingozvingonzi haiwa vanhu vari kungotaurawo. Asi tinozozviona kuburikidza nokupisa kunenge kuchiitikako. Zvakarewo nokuti kana kuti mvura yakunayawo kazhinji kazhinji unozoona mvura ichiine ukasha mudirikeni zviya zvokuti mune zvivhura mahwe nokurohwa mheni. Izvozvezvo zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichikonzeredzwa neclimate change.
Mukuru mubazi rezvemamiriro ekunze Remet Department vaTich Zinyemba vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Tabet kuZimbabwe kuno kukuru kunyanya zuva ratikuwadza vedu vehati pamahwani.
Usaka zviri kutaura razi nyemba izvi ichokwadi?
Ichokwadi zvisingaiti mumba musi kugarika mukutorwadza tisitotya kuti kwakutodoka so tichatange ticharara panze kuri kupisa zvakanyanya. Izvi ndani 2 days musoro wangu uri kurwadza uku ndiri kuchaya futi zvakaoma.
Saka mamboedza here kuti muende kuna chiremba kana kuti zvakamira sei?
Kuna chiremba uku machiremba chosvika pari isu kuti padhuze nepari hapana machiremba kungosvika kungosvika pasina vanhu. Saka tangotita zvongozvirapotiga chimbocheka zvimalovhela tonwa nekunombeka wanda zvinhu zvandangoita. Iko kuno kumosquito yawanda futi zvisingaite. Ini hangu ndiri muHarare nomwe sekuru wangu anambobhotora navarukaroyi vari kuti kuri kupisa zvisingaita. Ndakutoona kugara kurwizi kozi kumba hakuchagarike. Tangu tikangomukawo tunotakura maplace edu takutoenda kurwizi kozi kwanyanyisa zvisingaite.
Halo makadi henyu sister.
Aiwa tiri wadi makadi iko ikoko?
Asi takanaka tiri kuno kupolokwane kusouth africa uku.
Kusouth africa kwakamira sei pamusoro pekupisa kuri kuita kunzou?
Kupisa kuri kupisa stereki zvekutoti zuro nanhasi hawedha yacho haisi kukana kutomboita. Ndinoda kukurukura nezveupfumi hwenyika yedu zvokwadi hazvina kumira zvakanaka.
Taura itinzi.
Ndinotongoona sekuti komiti yavabiti yekuongororayo ichabudisa zvinhu zvakawanda zvisingabviri because mari dziri kushayikwa nenyika imari dziri kubuda dzeinstitute vatinge even mabhandeji chacho ekuzvipatara haukwanisi kana kutenga but just imagine kuti someone can hire a jet yekaut 4 million for just a single trip but hamuna kana bhandeji zvikoro zvina kana even textbook aro kana one but vanonga vachiwesta mari.
Muri kutaura namukoma Agius Muvindi vari Cape Town. Mukatarisa nyaya yanyanya kushata munyika medu inhau yeuori nezuro ndaiona vabiti varimo vachitaura maringe nenyaya yeuori. Ndakanyatsokuona kuti zveshuwa haisi nyaya yemasanctions yavo yahondomora upfumi hwenyika yedu, inyaya yeuori.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Bhanga guru renyika rinozivisa kuti richaisa mari itsva ichange ichishandiswa mumabhanga emunyika. Mutengo wemafuta edzimotokari unokwira zvakare rwendo runo nezvikamu zvinoita 10 nezviviri kubva muzana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilugani daba ulamukela emsakazweni weStudio 7 olwesibili mhlaka 29/4/2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
falo umuntu lo ofaka isigamba phezu kwebhrugu elilokhu lidabuka, liyadabuka uyakhava futhi liyadabuka. Angiboni ukuthi ifomu labo yoba laba abantu bazama ukwenza isimanga kungathi yimiraki, but bakwazi nabo ukuthi ama-principles awemali ne-economics vele awalungiswanga.
Uhulumende ubikwa eza kwethula imali entsha eyisilinganiso sama $2, $5 leyamatshe eyama-bond coins kumaviki amabili azayo.
I-YouTube leyi ya-affecta kakhulu abantwana besikolo njalo nge-problem lesilawa yamanzi. Khathesi akulala manzi, so abantwana besikolo kuyamele ukuthi bebone i-government ibone ngendaba yamanzi ukuthi njengoba kutshisa kube la manzi, amanzi angahluphi, uzothi ungagcina sifentelwa ngabantwana lapha besikolo.
Amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika agoqela leZimbabwe aqhubeka ehlaselwa isikhudumezi esithiwa yi-Witwevu ngesilungu. Indlovu ziqhubeka zisifa endaweni egcinelwa inyamazana zendle wange-National Park ngenxa yokuswela amanzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Usibalukhulu webhanga lesizwe iReserve Bank umnumzana John Manguja uthi uhulumende uza kwethula imali entsha eyisilinganiso sama $2, $5 leyamatshe eyama-bond coins kumaviki amabili azayo ngendlela yokuqeda uhlupho lokusilela kwemali elizweni. Uthe imali le entsha izasetshenziswa ndawonye leyama-bond notes njalo ibhanga lakhe lizaletha enye eyisilinganiso esiphezulu ngokuya kwesikhathi. Umnumzana Manguja ubekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba eHarare lamhlanje ngemva komhlangano lekomiti yemonetary policy. Uthe abantu sebezenelisa ukuthola imali ethe xaxa emabhanga njalo lo mkambo wensitha uzatshabalala ngenxa yaleli nyathelo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu.
Fana lo muntu lokhu efaka isigamba phezu kwebhrugu elilokhu lidabuka, liyadabuka uyakhava futhi liyadabuka. Angiboni ukuthi ifomu labo yoba laba abantu bazama ukwenza isimanga kungathi yimiraki, but bakwazi nabo ukuthi ama-principles awemali ne-economics vele awalungiswanga. Kule bhesi kule cansi eliyabe lifazelwe endlela liyendlalwe lenzalwe ngaphansi ukuze kweneliseke ukuthi kube khona ukuze yakhwa phezu kwalo. Hhayi ukuthi ngiphonge ufisa ukuthi ngoba utshintshe lokhu sokuzatshintsha lokhu, no, akusuke kufise lutho. Yabona kuyenzekani ukuthi nge-one week, 2 weeks abantu laba abe-private market bahlakaniphe kakhulu okwedlula i-government. So ungaphumuke kuleyo kwisayidi bona baphuma bethu bafinda futhi enye formula yokuthi imali le igcine isize bona. So angiboni mina imirazi yangibona, angazi mhlawumbe ukuthi abayi-explain nje bayi-challenge befihle umphini. Uyakubonaka kuhle ukuthi sebekwenzeka nengi lokhu, batshintshe bethu la, batshintshe bethu la, batshintshe bethu la, kwehlule all the same. And kwakube mkondo omuhle ukuthi kukhithwe i-US, but because ngoba i-US into yadiyenza ukuthi kuyenza izinto zezibabe zidule, i-United States isimele funa ukuthenga ulutho ingathenge ezimbabwe so akusela ama-export ingathenge ezimbabwe ngoba kuyofana ukuthi ithenge kubo okudura khona iqini siyathenga enamibia ngoba irethi labo lelo enamibia lingafanani so lezi mali zethu lezi ezingane lezi hloku sizama ukuthi sizifose zilenkani angiboni leo zizosiza ulutho
kuyini manje okuzayenza yehlule limali kungani ingasoze iqede uhlupho lokusilela
isilinganiso semali ovayemali ayidetemenwayo kufisa kwegovernment kunezinto ezingena khonapho ezifana nale-politics ezifana nama-product eziningi ezinjengazenezo bona I think balokhu bezitela lokhu ukuthi mhlawumbe kusasa i-politics izalunga bezokusithi all of it okwamanje bakhava ngezigamba nje iyaphela lani imali wed iyafuna mbekafuni ngoba akuyingaye lokhu kuya ngokuthi ama-principles a-economics ahambelana ne-inflation ne-product ethengiswayo alungisiwe yini
lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethe ecungula izombusazo bexoxa icingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175. Lagu 9825 kilohertz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave lagu short wave ku 4930 13860 lagu 15460 kilohertz ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 lagu 15460 kilohertz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika ukugoqela eleZimbabwe yaqhubeka ihlaselwe isikhudumezi esikhangelelwe ukuba khona ize iyephela linyanga. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umanyano wamazwe awe-SADC wethule umbiko wokuxwayisa uZulu ukuthi azivikele ukutshiswa lilanga kanye lokuhlala enatha amanzi ahlanzekileyo ukuze azivikele emikhuhlaneni engalethwa yikutshisa lokhu. Umnumzana Semphilisiwe Makhanda, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi wesabela ukuthi ukutshisa lokhu kungaletha emikhuhlane ebantwini.
Iyithwevu izaletha imikhuhlane eminingi ngoba abaningi when it comes to ukushisa khona kuba expose emkhuhlaneni eminingi njengokuthi omunye akwanisa ukuthi ephuma umula abanye nje general umzimba uba weak but uyeswela amandla njengami let's take for example mina ngisebenze ebakery it will be hot in the first place ama-temperatures asebakery wona aphezulu so ngizela ke lo mkhathi wona ngokwawo kuba wesi njalo kugalisa ukuthi umuntu khonapho ebe leminye imikhuhlane
esiye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Chris Nyathi uthi lolu dubo soludube lwahlangana lolwamanzi
yabona ukutshisa lokhu i-wave leyi ya-affecta kakhulu abantwana besikolo njalo ngeproblem lesilawo yamanzi khathesi akulala manzi so abantwana besikolo kuyamele ukuthi bebone i-government ibone ngendaba yamanzi ukuthi njengoba kutshisa kube la manzi amanzi angahluphi uzothi ungagcina izifentela ngabantwana lapha esikolo.
Omunye wamakhosikazi akoBulawayo uLinda Mpofu uthi kunje usegulelwa ngumntwana ngenxa yokutshisa okukhona.
Mina ngigulelwe ngumntwana nge-weekend yonale edlileyo ngenxa yokutshisa. Ubesithi angadla iloba iporridge ikumbe irayisi uyathi akukhuphe konke ukudla abe ekudlile. Ngimhambise ekliniki bathi ngimuphe amanzi alethukela lesawudo. Bengizitshela ukuthi bazangipha amaphilisi kodwa bathi ukutshisa. Loba abadala besithi ukutshisa yikho okuletha izulu. Lokhu ukutshisa sokusithwalisa nzima. Sithemba ukuthi izulu leli lizaphansi ukubuya.
Omunye wezakhamuzi zakoBulawayo unkosikazi Nolene Mafu uthi laloba ukutshisa kuletha imikhuhlane sebelethemba lokuthi izulu mhlawumbe lizakuna lonyaka.
Ukutshisa kuyasiaffecta kakhulu ngendaba yokuthi kathesi abantwana abaningi bayaphuma amasikuvu amanye ayaphuma ubomvu amanye akhona ayagcwala umzimba wonke ngendaba yokutshisa. Ukutshisa kuyasiaffecta thina abantu abadala ngendaba yokuthi iloku inyawo zethu ziyavuvuka ngomzimba uyavuvuka ngendaba yokutshisa. Khona kutshisa kangaka sikhangelele ukuthi izulu liyabuya izulu eliningi ngendaba yanale yokuchisa nxa kungachisanga kakhulu kuyabe kungelazulu ende kathesi siyabonga uNkulunkulu nxa kuchisa so kuya affecta kodwa kungcono ngoba siyabona ukuthi izulu liyabuya
izakhamuzi zakobulawayo zikhala ngokuthi lesi sigudumezi sibuye lemikhuhlane eminingi ikakhulu ebantwaneni kanye labadala okuhle kwaqondana loduko lokusilela kwamanzi abanye ngabathi lokhu kuthembisa ukuba izulu lizakuna kuhle lonyaka amazwe agoqela iZimbabwe iMozambique iBotswana iDRC iAngola lele Malawi ahlaselwe yilesi sigudumezi sama degrees aphakathi kwamachumi amathathu lamahlanu kusiya kwangamachumi edlula amane i-35 to 40 degrees Celsius ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingubathabile Masuku
siyabonga bathabile bathabile kunjalo nje ingcwethi yezilwela ilungelo lenyamazana yenhlanganiso ye-Advocates for Earth ziveza ukukhathazeka ngesimo sendlala esiselizweni esibangelwayo kuguquka komkhathi osekuphazamisa impilakahle lenhlalakahle yabantu lenyamazana zendle sikhuluma nje kubikwa sekufe indlovu ezingamachumi amahlanu lanhlanu 55 endaweni egcinelwa inyamazana zendle eYewange National Park okunengathi kuzweni kuMavis Gama isethulela lolu daba
lezincwethi zithi okunye okwenza lolu duko lukhule yikuqheliswa kwendawo enjiwa amalahle sezinciphisa lapho kumele inyamazana zithole amanzi osekusenza iningi lazo zibulawe liphango enye yalezincwethi oligqwetha eliphatheke kumsebenzi wokulondolozwa kwenyamazana zendle enhlanganisweni ye-Solidarity for Environmental Justice umnumzana Lenin Tinashe Chisaira ulandisa kabanzi ngodubo oluseWange National Park
We are facing a drought, you know, as a continent in many parts of Southern Africa. These are the effects of climate change. But there are quite a number.
Sibhekane nendlala elizweni kanye lamanye akusigaba sangezansi kwezikazi le-Africa okubangelwa ukuguquka komkhathi, i-climate change. Kuningi okungenziwa kuphela nxa uhulumende engazimisela ukulalela okuvelela kwezinhlanganiso eziphatheke kumikhankaso yokulondoloza inyamazana zendle. Kumele ziqhube imisebenzi eyenza imvelo iphathwe ngendlela engasoze iphazamise inyamazana. Lozulu ohlala kulezo ndawo azizwisise ukuqakatheka kwazo ngoba esazi ukuba ziyamsiza okudingakalayo ukuzitholisa ukudla lamanzi lezo nyamazana eziseWange National Park
uChisaira uqhubekethi abembamalahle labo sebengena phakathi eWange National Park bephazamisa indawo ezitholakala khona amanzi
The major threat to wildlife nowadays is the expansion of the human habitats
osekuludobo edabeni lwenyamazana zendle ngabantu asebeqhuba imisebenzi etshiyeneyo efana leyokwemba engena lapho ezihlala khona ngoba nxa umuntu eqhuba imisebenzi yokwemba ushabalalisa indawo enkulu okuyikhona kuhlala inyamazana hatshi ezinkulu kuphela lezincinyane kusitsho ukuba kuyake kulokudonselana kulokhu okutholakala kiyo
lokhu kwenzakala ngemva kokuphuma kombiko othi kufe amachumi amahlanu lanhlanu endlovu 55 zibulawa liphango eWange National Park kunsukana esanda wedlula omunye wabasebenzisana labe Advocates for Earth kobulawayo unkosazana Cinderella Ndlovu ulandisa ngase benqume ukukwenza ukusiza ekutholiseni inyamazana zendle amanzi eziseWange National Park
Ngenhlanganiso ye-Advocates for Earth sinanzelela kakhulu uhlupho inyamazana zezigange ezikhangelane nazo ikakhulu ngesikhathi sendlala ziswela amanzi ziswela ukudla njengeqembu imizamo yethu esifisa ukuthi siyenze sifisa ukuthi sibe lohambo oluzasuka eHarare luze lefika eWange oluzaba ngamakhilomitha angamakhulu ayisithupha kulolu hambo sabe sihamba sifundisa abantu njalo sixoxa izimali ezizakuya ekuncediseni ukwondliwa kwalezi nyamazana eWange National Park
Lezi ngcwethi zithi amalungiselelo ohambo lwamakhilomitha angamakhulu ayisithupha behamba ngenyawo besuka eHarare ukuya eWange National Park asekusibanga esiphezulu njalo sebengamachumi amabili lanhlanu asebeveze isifiso sokuphatheka asenelisanga ukuthola imbiko yabezimpacts ngalolu daba njengoba isikhulumeli salolu hlangothi umnumzana Tinashe Farao besibikwa siphandle kwelizwe. Sehlulekile njalo ukuthola icele lomphathintambo wezokulondolozwa kwemvelo lokwethekelelwa kwelizwe obengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Yebo, yebo, yebo! Mthwaka komuhle, okhulumayo ngu-Mike Hobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngempilo yabatsha eZimbabwe ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka okumangalisayo. Baphila njani abatsha elizweni okuhlupha ukuthola umsebenzi? Ofisa ungena kuhlelo, thumela umlayezelo ku-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lakho njalo ukusixhuma enkundleni yokukhulumisana yobulenjini eyaFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezakwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende weLebanon umnumzana Saad al-Hariri wazise ukuba usetshiya umsebenzi ngemva kokubhekana lokutshengisela kwamaviki amabili abantu besithi bafuna inguquko kahulumende wakhe ogcwele inkohlakalo. U-al-Hariri uphume kumabonakude sethula lesi saziso esithi usethumele incwadi kumongameli Michael Aoun. Inhloko kahulumende yakwele Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed ubike ukuba ulusizi ngokulahlekelwa kwelizwe ngemva kokubulawa kwabantu abangamachumi phose ayisikhombisa 67 lokubhidlizwa kwezakhiwo zokukhonzela ezimbalwa. Lokhu kwenzakale ekuqhamukeni kodlakela edolobheni le-Adama esigabeni sabakhuluma ulimi lwe-Oromo olunakekelwa ukuba ngoloku chasana ngemihlobo langenkolo. Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo izolo osekuzabangela ukukhwela njalo kwentengo ezitolo, yena uZulu esevele esidla imbuya ngoluthi. Intengo yamafutha ezimota isingehlala ikhwelile maviki wonke, okutsho ukuthi intengo yempahla ezitolo layo iyakhuphuka maviki wonke. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Ray Phiri uthi uZulu usephila nzima njalo ukudanisayo ukuthi akukhanyi isisombululo.
Lokhu baba misigande lokhu akusayethusi, lokhu sokuyinto engani siyinjayelo. Sesikwazi ukuthi thina after 2 days or so yonke into iyakhwela, and lokhu sokusenze saba iziyelele elizweni lethu lelizwe abathi khona linothile kodwa siqilwa ngabantu. Ngoba ukunje kathesi soku-affecta izinto eziningi, umpupu wonke ukhwelile. Ngibona kathesi lapho emashopu lapho yenza 99 cents kuthe kwa-affecta izinto eziningi, nomthova la usukhwelile. Into zimzima sibili, angazi waye elizwe linganele ukuthi khona ama-prizes abe lokhu ikhwela daily and daily. Lokhu sekusithwele nzima amaZimbabweans, and I think sokuyisikhathi sokuthi sithi khona enough is enough. Into leyi ayisadinga ukuthi khona mina ngiqalise. Le into isizaba into ezaphongu-trigger ini. Ngiyakwazi baba, idlala into ebuhlungu kakhulu, ngoba umuntu uthunywa yindlala. Bathi ngesilungu an angry man is an angry man. Angibabele sithina abesilungu lapha, ngoba uyabe usuzondile, usulambile, ususilutshiya kuthini. Usuyenza konke okungayizakalayo vele kungaphandle komthetho, ngoba lapha sekuthengisithi khona abantu laba sebedelela bazenzela intando zabo.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Andrew Banda uthi okunye okwenza abanye bengaboni udubo olukhona ukuthi abalezihlobo phandle kwelizwe bayathunyezelwa imali becine bengaboni udubo olubonwa ngabanye.
Into engizitolo lapha kunzima mntayo kababa, ngoba
This is Katis Quillan, who's Pugan Suzon, Namka, and Cheng Lutos, so you call that my 20 miles. So maybe to change into Zongo Suna, when I clean up, just if we are touching you, to change over the twine. In Ambona, Lala Pekai, and which would have been about the diaspora, if I were to sponsor one to Napa, one to the Navonovushum, what a young element of the diaspora, our parents, Zimaraku, Unjason Kuruma, if you had the Kupugi Lizard, a credit lizard. So, which means into zonke seziyakhwela futhi
ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kutshera uthi imizamo kamphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube eyokuhlenga elizwe ikhanya isehlula
umphathi ntambo wasithembisa efika uthi ube lamaqhinga azawayenza uthi umnotho uphumelele kodwa ngibona njengani wehlula ngoba sewulomnyaka owodwa asika ubona ukuthi uzamane ule transitional stabilization program kodwa ayika siniki esingakuthi abantu abasahlupheki abantu baqhubeka bayahlupheka
uBanda uthi okunye okubangela ukuthi intengo ihlale ikhuphuka yilabo abathola imali yakwamanye amazwe ikakhulu idola lemelika bese beligcina
uhlupho lwama rate abantu bangathunyezela imali kumbe irandi kumbe iUS kumbe ipound ba uyabe lokho libambile ngafuna ukuthi into emele ukuthi rateiwe ekhohle ukuthi lokho irating awa bengamnika lokho singamabhondi lokho sithi 200 lokho sithi kubani but ibona ama shop iprice yabo babe lokho bemultiply ngeli u7 yaliyana nxa ukuthi ibi 1 US uyabe lokho ethenga nge 1 US yena kapho bona bakunanzeleli khonoko yikho bona ama price ikhuphuka nsuku zonke ngoba irating awa le price yachinja kakhulu laba abangathinyezelwa abahola khona phaya ibhondi ngoba yazingajintshi iphe yakho lokho ifanani njalo
ilitha elilodwa lamafutha epetulo selithengiswa ngamadola alichumi lasithupha i$16.67 kuthi ilitha linye ledizili selithengiswa nge$17.47
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Uhulumende useyabele kungelambadalo iziqindi eziyisikhombisa zesigaba zeMatabeleland North inhlanyelo yomumbu amabele lomvundiso uAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo
umqondisi wolunye uhlangothi kugatsha lezokulima esigabeni seMatabeleland North umnumzana Dumisani Nyoni uthi iziqinti zonke eziphansi kwesigaba sakhe sezitholile inhlanyelo lomvundiso
uhulumende ulenhlanyelo yomumbu yamabele ayipha abalimi bengabhadalanga layona leyochinda ababhadali lutho abalimi kuphindeke endaweni ezilochinda baphiwe le trekita ezabalimela i-1 hectare labo abazimisele ukulima uchinda kube sekusithi laba abazalima amabele omumbu bazanikwa inhlanyelo i-10 kg yamabele kumbe 10 kg yomumbu isakeli lodwa lika-compound isakeli lodwa ele ammonium nitrate fertilizer ukuzalisa sikhuluma nje ama GMP depo onke eMatabeleland North aseqalisile ukwamukela inhlanyelo kumbe i-fertilizer
Unyoni uqhubekele phambili ekhuthaza abalimi ukuba balime izilimo ezincane ezinjengamabele ngoba zivuthwa masinyane.
Besikhuthaza lokuthi ngomumo lo esiwukhangeleleyo abalimi kabandise indima yamabele lenyawoni sikuthi ngama-small grains, labondumba, ondlubu, amazambane okumelana lokoma.
Lo nyaka unyoni uthi izulu ingcwethi zomkhathi zithi liba lilutshwane ngakho ke abalimi kumele balime ngonanzelelo
ngehlandla lokuqala uNovember December libe selisiba lilutshwana ngoJanuwari February March kuvame ukuthi ke uzibandlela ukusiya kumbimbito nxa kuthiwa liyaba lilutshwana kwesinye isikhathi kithi ukutsho ukuthi izulu lingaphangisa ukuhamba kumbe phakathi kwenyanga kazibandlela kube khona ukuthi kube lokoma esikuthi ngama mid season dry spells lapho esiba mthawumbe lamaviki amabili amathathu amane izulu lingani okuyakwenzeka ukuthi isilimo sethu sicine singasavuthwanga ngendlela.
Unkosikazi Modi Ncube ophuma endiweni village uchasisa kabanzi ngodubo lokusilela kwenhlanyelo lemvundiso ababhekane lalo.
Asazibili inhlanyelo lonyaka kumbe singayithola njengoba last year silunyaka singazange silime. Asazibheli ukuthi inhlanyelo sizayithola lonyaka. Kunge labo fertilizer kunje lezulu sikhandele lezulu ukuthi kumbe lizana ngoba ifertilizer ma singayiphiwa ifuna kufunakala izulu kakhulu ukuthi sibe lezulu. Akathi singafisa ukuthi kumbe ngabantu uhulumeni ingangenela isibe lamadona esinike inhlanyelo kumbe silungiselele kwezele ezilima igodi ukuze sithole amanzi ngoba impilo ngamanzi.
Isigaba lesi sitholiswe amathani enhlanyelo yomumbu phose inkulungwane 970, amabele amathani phose amakhulu amabili 180 tons, umvundiso wohlobo lwe-compound D amathani inkulungwane ezinhlanu lengxenye 5500, lamathani afanayo njalo wohlobo lwe-ammonium nitrate. Abalimi abaningi bakhala ngokuthi babhekane lodubo olukhulu lokusilela kwenhlanyelo lomvundiso lonyaka kanye nentengo ephezulu efunwa ngabamavinkili abangayenelisiyo. Iningi labalimi lonyaka likhangelele ukutholiswa inhlanyelo lomvundiso nguhulumende njengokuthembisa kwamongameli Emmerson Tambo Mnangagwa phansi kohlelo lwakhe lwe-Command Agriculture. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngifuna ukuhamba ngilamali gidigidi ngenyawo ezidabukileyo ngumfoko amajayivana esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje lamu majayivana. Singake hlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende ubekwa eza kwethula imali entsha isilinganiso sama $2, $5 leyamatshe eyama bond coins kumaviki amabili azayo.
amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika agoqela leZimbabwe aqhubeka ehlaselwe yisikhudumezi esithiwa yi-heat wave ngesilungu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.